mutumbi wemushakabvu unotorwa uchiendeswa kunational sports stadium uko kwatinotarisa kuti madignitaries ari kubva kunyika dzakasiyana-siyana maheads of state and government nemafomer heads of state vachange vachionekedzana nemumwe wavo ikoko ndo kuchaitwa service kuonekedzana nekuita minamato inofanira kuitwa pakuonekedzana nemunhu asati aviko zvichinge zvapera izvozvo tinenge tichizozivisa vanhu kuti chikamu chinotevera chinenge chakamira sei
saka veruzhinji vari kutarisira kuziviswa sariini kuti zvova mugabe vachavigwa riini ende vachivigwa kupi
vachaziviswa nemusi wemugovera nekuti musi wesvondo tichaenda kwazvimba kuti vanhu vekwazvimba kunoveiko kumusha kunobva president mugabe kuti vaonekedzane navo papo ndofunga veruzhinji vachaziviswa kuti zvichange zvichifamba sei
kumusha uku ndo kuchabuda here chisungo kana kuti chisungo chakatoitwa kudhara neveukama vepedyo
chisungo chakatoitwa chandambotaura chiya chekuti vakati vanoda kunoradza hama yavo vega saka ichocho chisungo chiri pedyo kune vamwe vanga vehurumende vamwe vanga vari mudhuzedhuzewo vanenge vachida kuedza kuti vataurewo nemhuri kuti madiko vaendesa kuti hiro zvega saka but chisungo chiripo chekuti vada kuvaviga vega maitiro avo avari
kune vamwe vari kutiwo vamugabe ndivo vakatanga urongwa hweheroes acre kosei vasisiri kuda kubuda pachena panyaya yekuvigwa kuheroes acre
vamugabe vakashaya saka havana pavanobuda pachena havachataura anotaura ndemupenyu hama nemadzishe ndivo vanotaura izvozvo veukama hwekwamugabe